praying for sure. And I've been dreaming that Otamari. And I'm born again. I'm born again. Panda pepka da tara savana. Do panda funga chitam sahana. I'm born again. I'm born again.
Daisha ikwanisa. Tararamane kusinga pera bana izada. Kudana na. Chichiraramane kusinga pera bana izofa.
Chinokumbiro roromo. Roromo. Roromo.
Chinokumbiro roromo. 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 Yepi, yepi, yepi. Ndichi fara ni matete guru tiri happy. Ndichi update a insta tatorwa snappy. Ndisinga sine zvekufa zvacho zvakabva nepi. Mutakunanzwa vaupenyu takananzwa. Nasi dai pasina ari kuganza. Kungonzwa shoko rerufu moyo unorwadza. Zvakaoma enda pana chinofadza.
Inandide. Andide. Inandide. Andidi
dai zvaikwanisa tararama nekusinga pera bana izada kudana na tichirarama nekusinga pera bana izofa
tinokumbira roromo roromo roromo
tinongokumbira roromo roromo roromo.
I've been praying, I'm praying for sure. And I've been dreaming that Otamwari. And I'm born again, I'm born again. Panda pepka da tara savana. Do panda funga nchizam sahana. I'm born again, I'm born again.
Dai shai kwanisa. Tararama nekusinga pera bana izada. Kudana na. Chichirarama nekusinga pera bana izofa.
Chinokumbira roromo, roromo.
Kumbira wereremo,
reremo,
reremo.